in Washington. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 30, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa votsvaga rutsigiro kumarondera. Ukuwo mutungamiri wenyika nebato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vange vaine musangano kuNkai. Vaimbova gurukota rezvevechidiki vaSevia Kasukwere voshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe Electoral Commission. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vashora mutungamiri wenyika zvakare vari mukuru webato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato reCC kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka uyewo kwavati kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kuburikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimhosva. Asi ZANU PF iri kuti zvose izvi ndezvemugotsi matsuro. Tobias Mudzingwa anga ari kumarondera uye anoti panyaya inotevera.
Wapinare mkomana? Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro, vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma nyaya kutiita hatiteeri sadzamuchekweka. Haungatori 12 masits anofanira kukondeswa. Mnangagwa neZANU PF haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno muBulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinza ana mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowirane nere?
Vashorawo kutatswa kwavaSevia Kasukwere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate a candidate through the courts. Ane mvumo yekukondesta. Enengangizadei Kasukwere akangopinda ndoziva kuti panumber 1 maitota mukoma. Panumber 2 hapana munhu. Panumber 3 hapana munhu. Panumber 4 Kasukwere. Panumber 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muZANU PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechekuti isu seZANU PF hatina chekuita nezvex uyezve hatina chekuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari under donho rejudiciary. Judiciary iri independent, zvex iri independent.
Vachamisa vati kune vakuru vemuZANU PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavaMnangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato reZANU PF rakundikana kutonga nyika, naizvozvo ruzhinji runofanira kubvisa bato iri muutongi.
Arosa akangomba mapotozo kana vashandi vacho vabatwa zvakanaka nezvikoro zvadzira naenda misa vapinda zvikaedirwa chuka.
Mashoko aya atsinirwa nava Godfrey Karembera vanozikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 August tinokurudzira munhu wese ngaende kunonovhotera pana president advocate chamusi tibvise nhubu idzi nanadada idzi mbavha mondi dzatitatsanyika kuenda mberi hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai uku kwavaganza vachiti kunyange madhongi akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching, marching. No one will stop the march of Zambia. We are unstoppable. Zambia will always win.
Vamunangagwa vatiwo kunyange nyika yakatemerwa zvirango vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika.
The Western countries and in particular the Americans, they have imposed sanctions on the Republic of Zimbabwe. So we, the victims of American sanctions, should cooperate and work together to fight these sanctions from the Americans.
Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegezi Lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vayoungston Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunonyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka ndochiuya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pachezvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pane zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuwere vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vanopindira zvakanyanya kune zvinenge zvichiitika kumatare. VaKasukuwere vanga vachipindura mashoko avamunangagwa ekuti havapindire pane zviri kuitika kumatare uye havana kana munhu mumwe chete wavakaendesa kumatare. Vamunangagwa vakataura mashoko aya panhandare yendege vachibva kuRussia mushure mekubvunzwa nezvenhengo dzemapato anopikisa dzakawanda dziri kurambidzwa kupinda musarudzo dzichinzi dzakanonoka kuendesa mapepa kana nezvimwe zvikonzero. Kunyange vaKasukuwere vakakwira kudare repamusorosoro reConstitutional Court vachipikisa kurambidzwa kukwikwidza mutevedzeri wasachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers esarudzo yemutungamiri wenyika kwatotanga. Asi izvi zvashorwa zvikuru navaKasukuwere vachiti kuzvidza matare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKasukuwere.
Vangatozviudza izvozvo kuvana vari kukresh ava angakwanisi kutaura mashoko ayo kwatiri nekuti vamunangagwa tinovaziva unhu hwavo zviri pachena wani vakazvitaura pajengerere kuti zvinhu zvose zviri pasi pavo. Hatina kanganwe zvekare kuti vamunangagwa nyaya yekutya election kana sarudzo inopinza vamwe vose ndo yavapa kuti varambe vakatsimbiridza nyaya yehuori yekupa majaji motokari dzimba nezvimwe zvakadaro kusanganisira kubvisa vakuru vematare vavanenge vachaonatonga havafambi nezvavanoda. Zviri pachina chose kuti matare ari pakati pebishi nemheremhere rekuchidzirwa navamunangagwa.
Tanzwawo veZEC vachitiwo vatanga kudhinda maballot papers achavhoterwa musarudzo yemutungamiri wenyika vachitiwo nyaya dziri kumatare dzapera. Ichokwadi here ichi?
azvigone hadyo havasidare pachavo nyaya isati yapera matakwira rimwe dare pamusoro rinotarisisa kuti isusa zvizvarwa zveZimbabwe uyezve nekodzero dzangu ndinofanirwa here kunge ndichimira kana kuti kwete. Zvakadaro sei mutemo wakasevenzeswa nevadare vakatonga nyaya haugone kuti ungonzi wabvumwa usati waenda kuconstitutional court kuti isi anobvuma kuti zviro kwazvo mutemo wakakanganiswa panyaya yekodzero dzangu ndiwo wakasevenzeswa ndiwo here. Saka zvereva kuti my rights angu semuve mwana weZimbabwe nekodzero yekumira zvigaro zvatinoda akakanganiswa hazvigone kungobvumwa nekuti vakiwa vanzwa zvavanzwa mupepa dai vari vamwe vambomirira ndavapavire ngoma usiku hurefu.
Saka vakaenderera mberi muchaita sei?
Tinavo mangwanani makuseni tinazvo zvipanera zvekugadzirisa nyaya yacho tasvika hedu kwamvura yacheka makumbo kumberi uku kune nyaya saka kumagumo kune nyaya saka tichiri tese hatisati taneta hedu.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia kasuwere vachitaura vari parunare kusouth africa. Asi vamunangagwa vari kupindira here mune zviri kuitika kumatare? Tabvunza gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo. Mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Ayo mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwezvavachaitira nyika kana vakasarudzwa kutungamira kana kuti manifesto. Bato iri rashurawo veZANU-PF vari kuti havasi kuburitsa gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaAmos Midzi nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mabasa avo ndiwo uchapupu hwavo nekudaro havasi kuzopedza nguva vachinyora manifesto. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Patisi sebato taakuchita manifesto lonchi yedu kuparura gwaro rezvemifukidzo nemapromises atida kupa vana veZimbabwe. Saka lonchi iri kuitwa musi weMonday chaitira paHarvest House. Mamembers of the media, members of the diplomatic community vari invited nemembers of civil society vakainvaitwa uyezve totovainvaita kuti vange vachiuya vatidza kuchiparura gwaro reupfumi hwenyika kuti inenge ichifambiswa sei neMDC.
Sei mafunga kuparura gwaro iri kana kuti manifesto? Takanzwa vamwe kuZANU-PF vachiti hapana chikonzero chekuparura gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurirega.
Ya, ZANU-PF haana urongwa hwekuparura gwaro inyaya yekuti izvo nekuti hapana chavakaita for the last 43 years mukati menyika inoyi. Ndinofunga mukati kuti 90% of the population yenyika ino haisi employed. Mukati migwagwa yakaora, magetsi anoenda. Saka hapana chicha chavakati promisa nekuti vanenge vachingonyepa. Last election vakati vanenge vachipromisa vachibudisa majobs 2 million. Padzimwe 5 years chimwe chavakanyepa kuti chii? Saka havana chimwe chekunyepa, ndosaka vati havana basa nekuparura gwaro nekuti havachina chekunyepa.
Saka gwaro rinenge richitarisa nyaya dzakaita sei chaizvo?
Gwaro redu reMDC riri kutanga kutarisa chekutanga, riri kutarisa kuti isusu tikutizvo tichapa dzidzo yemahara kune vana vechikoro kubva grade 1 kusvika form 4. Tichange tichipa iyo health care kune vanhu vese muZimbabwe mahara. Kuzoti materneti inenge iri yemahara kuvana veZimbabwe nekuti totarisa kuti tii kuti materneti kubara mwana inenge iri national service. Tikutarisa zvakare kuti tinge tichipa maloans nemagrants kune vana vechikoro vanevebvakubva form 6 kusvika kuuniversity and other tertiary institutions. Tobva tabva ipapo tiri kuenda kuti kutarisa nyaya dzekuti izvo magate munyika nekuwandudza upfumi hwenyika kuti mukatarisa kuti inini vana veZimbabwe vada kuzviitira. Saka tichapa maloans nemagrants uyezve kune madzimai nemayouth kuti vange vachizviitira. ma interest free loans. Ya toti patiungu, jiku formalize the informal sector. Chika formalize the informal sector, mchana kuti tech base ini ngea kura. Tech base ika kura, mnika yaani marito yu gadizani guagwa. Yikutinga magate, yikuta development mnika.
Mutawari wavamonzura wa Lloyd Damba, vari parunare muarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika ye Central African Republic iri kuvhota musarudzo ye referendum yakanangana nekubvunza vanhu kuti vanobvumidza here mutungamiri wenyika kuti atemerwe makore ekutonga kana kuti kwete. Vakawanda vakatambira kuti mutemo uvandudzwe zvinenge zvoreva kuti mutungamiri wenyika iyi vaFaustin Achange Taudera vanenge kukwanisa kupinda zve musarudzo kechitatu muna 2025. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vakuru vakuru vemuRussia vanoti ndege nhatu dzemhando yemadrones dzekuUkraine dzarwisa guta guru renyika iyi reMoscow kukakuvara munhu mumwe chete uye zvikamanikidza kuti imwe nhandare yendege imbovharwa. Russia inoti Ukraine yaedzawo kurwisa dunhu reCrimea rayakapamba muna 2014. Chimwe chombo chakandwa neRussia mudunhu reSumy chaurayawo munhu mumwe chete muUkraine. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyurana tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tambira ine mfaro vatereri muchirongwa chedu chatino tarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na advocate James Bayanai. Urototi tinokutambira ine mfaro pachirongwa chedu advocate.
Ndinotenda chaizvo nekutambirwa pachirongwa.
Tiri kunzwa kuti pane chirongwa chamuri kuita chekuendesa mabhuku kuZimbabwe. Mukatudzwa kuti chiri kufamba sei?
Isusu through foundation yedu inonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust iyo zvakare inorana maprograms akaita seZimbabwe Spelling Bee nemamwe maprograms anongobatsirawo nyaya dzeeducation dzeliteracy muZimbabwe. Tinotumira kubva kuAmerica nekune dzimwe nyika dzakaita seUK maeducational materials akanosanganisira machildren's books, malibrary books. We tine even a scholarship yatinorana ikoko kuZimbabwe kuti zvibatsireo vana kuintegrate culture of the reading culture ngosimudzirawo zvikoro zvinenge zvinoda rubatsiro. Tinoendesa mabooks iwaya. I think kubva patakatanga kuendesa mabooks iwaya tichitaendesa mabooks akawanda chaizvo probably anodarika 300,000 kubva pakatanga program iyoyi. And next 2 months time tine zvakare rimwe container riri kuenda kuZimbabwe.
Munopani mabhuku aya?
Tichatargeta mostly disadvantaged schools kunzvimbo dzatisina kunyanya takabata kusanganisira kuMatabeleland, Midlands province nekuMasvingo. Asi dzimwe nzvimbo zvakare ndinovimba tichasvika kana paine vane zvikoro zvekuti vanonzwa kuti vanoda rubatsiro rwedu vanongotibata.
Mungatudza kuti mabhuku aya munenge mawana kupi chaizvo muno muAmerica?
So muno muAmerica tinoshanda nemapublishers akawanda saka tinongoti even vamwe vanobatsirawo maorganizations emuno ivo ndovo vekuti tinovaudza type yemabhuku atiri kuda. Saka hatingotori mabhuku chete mabhuku akangodaro daro chete, tinotaura mabhuku atiri kuda, mabhuku atinoziva kuti anokwanisa kuzobatsira vana kumusha. Mabhuku akaita se madictionaries, manovels, machildren's books ese akadaro iwayo, uye nemamwe mabooks emalevels akasiyana siyana anokwanisa kuzoneswa mumalibraries.
Saka munenge muchishanda sei nehurumende? Nekuti vamwe vanomboti zvinotinetsei kana vachida kutumira zvinhu zvechikoro kuZimbabwe uku nemitemo yakawanda wanda.
Isusu kubva takatanga sainguwa na atinoti isusu tikangonyora mapepa matsamba anodiwa tikangoaendesa zvaimboita dambudziko rakanyanya hatina kunge takambonzi tabhadhara mari dzino dzakakura kura nyaya dzemajuti taingorequestawo marebates tichingopiwa saka hatingati tine dambudziko rakanyanya nenyaya nehurumende nenyaya idzodzo nokuti I mean we've been doing this for a long time now and I would say hatina kunge tanyanya zviri kusangana nedambudziko rakanyanya
zvikoro zvamuri kupa izvi zviri kutambirawo sei mabhuku amakambopa vari kutiwo kudi
tapa zvikoro zvakawandisa zvekuti vakavamukaenda paFacebook page pedu panonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust Zimbabwe Youth Development Foundation Trust munoona kuti we have been all over the place tasvika kuzvikoro zvakawandisa and ikoko vanhu vanofara chaizvo nekuti tinovabatsiridza kugadzira malibrary kana vaine library because library inofanira kuita mabhuku and mabhuku curriculum based books and other relevant books futi because mulibrary munhu akapinda mulibrary ngaaone zvese zvese mulibrary zvinobatsira hazvizi nyaya yekungoti tinofokasa nemanew ventures nemachi mabhuku aya atinongoziva ekuzimbabwe chete asi tiri kuti vana ngavave ne a broader knowledge saka tinoisa zvese mabhuku asi atinoziva ari relevant maschools ari kufara chaizvo haavese maschools ese atakaenda vanofara nerubatsiro rwatinovapa
mataurawo nyaya yekuti pane scholarship iripo zvinofamba sei munosarudza sei vanokwanisa kuzobatsirwa
so isusu right now tinongodzila nemostly maprimary schools ndo akanyanya atinobatsira ekumaruwa saka iko zvinotanga tine scholarship wanenge chirana kwachirumhanzu iyoyo tinongoshandawo nemapartners edu tinongoidentify exceptional but less privileged children saka ivavo toyedza kuvabatsira to the best of our abilities hatingakwanisa hedu kubatsira munhu wese asi tinongoti zvatinokwanisa izvozvo ndo zvatinoita saka tinongotiwo vamwe vanotinyorera vamwewo tinoita kuidentify eschool tongorequesta kuti tinoda kana vana vakati pano pachikoro totopiwa list tototanga kushanda nazo
aiwa tinokutendai zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu
aiwa tinotenda chaizvo maita basa uye tinokutenda nebasa kugurura muno
aiwa tinotenda manga makateerera kuna advocate James Bayanai aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya
iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum chamunopakurirwa natanonoka wande
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
Amiru akanaka vatereri ndini tanonoka wande nechirongwa chedu chezvechitendero vazhinji venyu vakatinyorera pamusoro penyaya yezvidhori zvepabonde naizvozvo nhasi tinoda kupedzisa nyaya iyi nekunzwa kune vamwe venyu ngatinzwei kubva kumutereri wedu wekutanga munotiko pamusoro penyaya iyi mukuru wangu
panyaya iri kutaugwa iyo yekuti vakadzi vanoshandisa dzimwe nzira pakuzvifadza iyoyo bhaibhiri harina kunyarara sezvandawa umwe muteereri achitsanangura ukaverenga pana vakorinde vekutanga chapter 7 verse 4 inoisa pachena kuti mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume nemurumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi saka ukaona murume ave kutsvaka nzira dzekuzvifadza warasika murume paanongotsvaka nzira dzekuzvifadza mukadzi haachafari mukadzi akatsvakawo nzira dzekuzvifadza murume wake haachafari saka nzira yachona iri pakuti murume woga woga paari ngaaedze nepaanokwanisa napo kutsvaka nzira dzekufadza mukadzi wake nekuti ndiye unomufadza haagoni kuzvifadza then even womukadziwo futi anofanira kutsvaka nepaanokwanisa napo nzira dzekufadza murume wake nekuti murume wake haagoni kuzvifadza bhaibhiri harina kunyarara rinotaura kuti ava vaviri vanofadzana mudzimai kufara kwake kuri kumurume wake kwete kuchidhori
Tinotenda zvikuru ngatichinzwai kubva kune umwezve mutereri wedu. Ndiri kutaura naniko vakuru vangu?
Makadini vatononoka wande. Ini ndinoitwa Pastor Mataruse. Avo vari kuti Bhaibheri riri silent panyaya yezvemasturbation nekushandisiwa kwezvidhori pabonde kuzvifadza vanogoti riri silent pakudii, ndopatoda kunyatsokunyatsounzwa because masotsi ose eupombweni nechichi zvakabuda mubhaibheri. Saka kana vachiti zviri silent vakuzama kureva kuti kudii, hazvisi kutaurwa papi uye mavhesi api asingatauri izvozvo.
Tinotenda zvikuru Pastor Mataruse. Ngatichinzwai kumuteereri wedu wekupedzisira. Chakuunzai munyaya iyi chiko mufundisi moyo?
Ndachiregai neniwo ndipindewo mudariro panhau yanetsa iyi yezvidhori nekuzvifadza. Pane dambudziko guru raitika mukati mevanhu vakawanda. Nhau yekutenga zvidhori inhau yakaipa, haina kunaka. Asi nokuda kwezvikonzero zviri kusangana nemadzimai mazhinji kana kuti nevarume vazhinji mukati medzimba dzavagere, madzimai mazhinji varume vavo vakaenda kunze kenyika kumabasa ari kure, vamwe havadzoki. Vamwe varume vaenda ukoko vanosvika vanozvifungira ivo votsvaga vamwe madzimai vadzimai vachisara vasina vavainavo. Ndo zvimwe zvizhinji zvinozoita kuti madzimai akawanda apese aakutenga zvidhori kuti vagone kuzvifadza iri nzira yekuda kusevha muchato. Koita futi chechipiri, dzimwe nguva mukati medzimba foni inenge ichiramba kuita oni, zvinopeisira kuti vana baba vanopeisira vaakungohonwa kuvata mukati medzimba, foni yaramba kuita oni, vana amai vorara vachichemazvo. Nekuti vana baba vazhinji dzimwe nguva vanozvifungira paupenyu hwavo, vakadozvifadza ivo kwonguva diki pana amai vadopedza, vana amai vorara vachema. Saka zvimwe zvimwe zvinokonzera kuti madzimai apeisire aakuzoshandisa dzimwe nzira dzakadaro kuti vazvifadze. Koitawo varumevo variko vanodarovo kuzvifadzawo namavoko, nenhaya yekuti mukati medzimba madzimai anenge achiramba achiva nenharo, zvinopeisira zvavabopoto. Saka dzimwe nguva munhau dzekutenga izvidhori izvi inhau dzokusevha mamarriages avo kuti havasarasikirwa nemuchato. Saka zvakada kufanana nekuti varume inzwai, zvingava chinhu chakaipa hongu ndizvo hatirambi. Zvinozofadza here kuti mai unenge unavo iwe uri kure wochifara uri kwauri ukoko vopeisira vakundotsvaga umwe murume kana kuti kuita chikomba kunze? Rinova riri dambudziko. Saka dzimwe nguva kana vachidero inhau dzekusevhawo mamarriage, nokuti mune matambudziko mazhinji ari kusangana nevanhu mukati memagariro avo nomudzimba. Zvinoita kuti madzimai adaro nokuti vamwe varume vakabva vaenda gore rose murume apo anenge ari kwaari asi iye kwaari. Saka zvinokonzera kuti zvinhu zvakadaro zvivepo. Saka kushandiswa kwezvidhori kune zvikonzero zvizhinji muvanhu vakawanda.
Vateereri, pari zvino nyaya iyi tochingoisiya yakadero. Vane mibvunzo kana vane zvavanoda kuzivisa vamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanono Kawande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanono Kawande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 5 Yada 1, Highlanders 1 Ngezi Platinum 0, Herentals 2 Capes United 1, Black Rhinos 1 Simba Bora 1, Greenfield 2 Triangle 0. Zvabudawo kumakundano eWomen's World Cup FIFA ari kutambirwa kuAustralia neNew Zealand. Colombia 2, Germany 1, Switzerland 0, New Zealand 0, Norway 6, Philippines 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vanga vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kunkai nekumarondera.
varikuda kukwidza musarudzo yemutungamiri yenyika vasevia kasukuwere voshora vamunangagwa vachiti vanopindira mune zvematare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
So kuisika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNtulikazi 2023 Mokips Dube. Endaba zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abantu enkayi izulu lomhlaba ngesikhathi ekankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende wakhe uza kuqhula ezomnotho lokunye eZimbabwe ingavotelwa ngoZulu. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF namhla bahambe emhlanganweni webandla leZANU-PF enkayi lapho umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abantu izulu lomhlaba engabiselwa esikhundleni sikamongameli mhla ka 23 Ncwabakazi, kubika uEzra Jesus Banda.
Bebethabela bekhitha njalo besidla esivele emlonyeni emhlanganweni webandla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Mnangagwa wabekhatshwa ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, amalunga eZANU-PF alezikhundla amathebelaland kanye lezinye izabelo. Wayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko labanye. Unike inkokheli zomdabu imbuzi. Unike izikolo ezintathu ama-computers okuthuthukisa izifundo esigabeni lesi. Mnangagwa uqale ngokubonga abantu benkayi ngokumsekela wahaya abadabula isizwe samaNdebele lamakhosi akhona ukuthi baziqhenye ngesizwe sabo.
Ngifuna ngithi mina kunkosi Jesus akambayo unkosi uzekazi nenkosi uzekazi. Kamela abantwana bakho.
Uthe eZimbabwe lizaqhubeka phambili ngentuthuko lanxa lafakelwe izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe wakhepha idamu elikhulu lokuqeda inhlupho lwamanzi emathelen north lakobulawayo elegwayi Changani Dam kunye lokwakha isitishi esikhulu sikagesi esewange unit 7-8. Ngakho-ke amagesi ngasahluphi ubuye watshela umbuthano lo ukuthi uzagebha izikotsho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke. Wathembisa ukulungisa umgwaqo osukwakobulawayo usiya enkayi leminye. Umnumzana Richard Moyo umgcilisano webandla leZANU-PF esebenza emathele north uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kamnangagwa.
Ukuthi wasukumisa idamu elinaleselehlula amadoda lamadoda since 1912 amakhiwa abuye umbuso wamakhiwa waze wadlula, but wena your excellency usuliyakhile idamu lonyaka siyabamba amanzi.
Abakhuluma ngakangaka ngomgwaqo wenkayi bulawa iroad osugugudeke okwamangalisayo. Uhulumende wehluleka ulungisa umgwaqo lo okweminyaka neminyaka wona uqakatheke kangaka. Kudaba olufunayo umnumzana Nelson Chamisa ubesenkundleni yerudaka stadium emarondera lapho atshela abantu ukuthi uzalungisa konke okubahluphayo.
We are the answers to the problems of this nation. We are the solution to our challenges. We are that response.
Loku kusekelwe ngumkakhe unkosikazi Sithokozile Chamisa ocela abantu ukuba bavotele uChamisa.
Chamisa hoye! Shatuka kuZimbabwe! Shatuka kuZimbabwe! Shatuka kuZimbabwe! Makati yenyu muye marondera. Let's go and vote big, win big. Zimbabwe for everyone. Maisha enyu.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhetho ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekela mongameli waleli bandla, uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancedisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe isikhathi sokuvala kwe-nomination court sesitshayile, uyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu, siyamkhampenela nationally, siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu president Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla lemthozo Republic Party layo liyancintisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kwelikamthwakazi abafika i-72 ebulilima, eMangwe, koBulawayo bangu-18 naseMatnot. So ke siyalicela ke mthwakazi omuhle ukuthi chasani ama-candidate zethu ayemthwakazi Republic Party.
Kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wajelela eBinga esiyakhankasela ukhetho oluzayo uza kuya eCountry Park ke ngolwesithathu. Ngimela Studio 7 ngisenkayi igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Siyohangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakumanyano we-ECOWAS bathe gwaqa kwele Nigeria lapho bakhulumisana khona ngokuthuthunwa kombuso libutho kwele Niger. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Russia lithasele esigabeni sesumi kwele-Ukraine emadabuka kusana namuhla, njalo ele-Russia lithi ele-Ukraine lizame ukuhlasela ibutho lalo e-Crimea ngama-drones afika amathumi amabili lanhlanu 25. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Bowman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula, wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMandebele. Ye baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo, kunjani baba?
Siyabonga mhlonipha, ninjani lina?
Hayi, siphilile kakhulu. Ye so sokulungiselelwa-ke imzilikazi day, akusitshela ukuthi amalungiselelo ami ngani?
Abantu bonke mpela lala eGoli siyalungisa, siyaqoqana. Kuyayiwa 9 September sikoBulawayo. Kunamakhosi avele esikhukhuni la eSouth Africa abafuna babe nathi. Bayathembisa amabutho akwaZulu ukuthi labo bazahaya ikhwanta mhlawumbe ezimbili labo babe khona. Kodwa-ke hhayi, indlela zonke zikhomba koBulawayo mhlaka 9 September. Siyakhuthaza abantu indawona zonke ukuthi mpela sihlangane sithi 9 AM amabutho abe sevela amatsha bese siya khona emhlahlandeni.
Ye, singathi lo nyaka abantu libathembisane.
Lo nyaka mhlonishwa, into mpela enkulu yukuthi sibonise ukuthi isizwe sikamzilikazi siqhele kangakanani. Sifuna abeSuthu, sifuna amaZulu, sifuna amaPedi abe khona, sifuna amaVenda abe khona, sifuna amaTsonga abe khona, sifuna amaKhalanga abe khona, sifuna ingungu yesiKhalangeni lana ekhala ithi gwi, siyayifuna emhlahlandleni. Sibonise ukuthi isizwe sikamthwakazi sibunjwe mpela ngezizwe ezingu-13, akusosi ngoni kuphela. Abembembesi amaXhosa nawo siwamemile, sifuna ubuzwe bethu njenge-Rainbow Nation buphelele bubonakale lo nyaka emhlahlandleni.
singathi kuqhatheke kangalani ukwenzakala khonoko.
Lokho isiko lethu, ibuntu bethu, sikhumbula inkosi uMzilikazi Mhlonishwa eyenza isimanga yahlanganisa izizwe eziningi yazenza zaba isizwe esisodwa. Okubonisa ukuthi abantu bangaphila ndawonye ngokuthula nawuhloniphana loba bekhuluma indimi ezehlukeneyo. Ukuthi ukwehlukana akutho ukutha, kodwa ukwehlukana ngendimi ungalibumbanisa libukeke libe bahle. Njengoba ngisho nje kuyinto esizigqaja ngayo ukuthi siyisizwe esisodwa esibunjwe ngenhlanga ezingu-13.
Ye, abanye abantu babuza ukuthi lokho okuvunulwayo okwesintu bakudinga ngapha abantu, babuza sibili.
Imvunulo Mhlonishwa iyatholakala esidoli siqala ukuba khona, kodwa abayifunayo bayasithinta ngapha eGoli siyabaphathela. Okunye phela bakuthi abantu abesuthu bathi hayi thina vele sivunule isinguni, sithi kubo ha lingafaki nje isinguni, gqokani lokho lana okungokwenu ngokomdabu. Yikho imvunulo umcalizwa hayi okwamanje satholakala kakhulu eGoli. Umuntu angalayezela siyamphathela, kodwa isitholi ndileqala ukuba la ikakhulu umqhele, abafana siyafuna mpela babe nemiqhele indawana yonke, kodwa ke kuza kuyakhula kukhula sikwenze kube neshepu kobulawa yedayisa imvunulo.
Ye, lo ke ngubaba uBonwell Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula, khuluma lathi ekhona ngale kwele South Africa. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungadini nokusasa ba
ungaboka mthepo ubonga
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngake sizwe ngelizwi esiya kwabelana lona namhlanje, silithola encwadini kaLuka chapter 13 iverse 6 lo 7. Kufundeka kanje ke verse 6. Wayesebalandisa lo mfanekiso ukuthi umuntu othile wayenomkhiwane ujalwe esivinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bekasuka iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Lapha uJesu usinika umfanekiso wokuthi kahle kahle nxa umuntu asithi umntwana egumeni ukhangelelwe ukuthi abe njani, uthi ufananisa impilo yomuntu lesihlahla somkhiwa esasihlanyelwe sivandeni, kumbe labo uhlanyelwa khona izihlahla kungaba yi-orchard kumbe kungaba kungaphi nje labo besihlahla esikumele sithele izithelo ngesikhathi esithize. Besikhangele-ke nxa sesikhangela lapha emindenini, abantu nxa behleli, abazali labantwana. Nxa ngithi abazali angitsho abazali begazi kuphela, kodwa ngitsho nje abantu abasebangeni lokuba ngabadala kumbe ngabazali esigabeni. Abantwana sisitsho bonke labo abasakhulayo ababe bekhangelwe ngamehlo abazali. Bakhona abantwana abathi nxa bezelwe phakathi kwemuli benze izinto ezingabonisi ukuthi ngabantwana abaqoqekileyo, ngabantwana ababuthekileyo, abazibuthayo, abahloniphayo, abazwisisa lokho kumele bakwenze, bahloniphe abazali, bahloniphe osowabo, bahloniphe umphakathi, bahloniphe uNkulunkulu imbala. Bathanda ukubizwa ngezibongo langendawo lapho abavela khona, uze bezihaya ngezangelo lezitemo zabakubo, kodwa izithelo abazithelayo kusukela egumeni usiya emphakathini nxa bengabasebenza lasemsebenzini kazitshengisi ukuthi ngabantwana abaphuma lapho kukhangelelwe ukuthi babe ngabantu abanjalo bayazenzisa nje benze izinto ezingelangqondo ezingabukekiyo ezingakhwabithekiyo abanye lenhlamba idlalela endebeni zabo kabazili ukudelela bedelela abazali bedelela lomphakathi badelela loNkulunkulu uqobo yiko uJesu uthi khangela ke abantu abanjalo kambe ngabantu abanjani bona labo nxa sifuna izinto ezinhle kubo ngasizitholi yini ukuba baphambanise umhlaba ngoba uthi esiza efuna izinto ezinhle akafumana ngasithelo kuwo izithelo izinto ezinhle isithelo lalo ibala liyatsho into ekhwabithekayo esiza umphefumulo wabaningi baningi abantwana abayizithelo ezibi kubengezwa ngabazali abanye bezenzisa nje abantwana siyakhuthaza ukubana kababe izithelo ezinhle ebazalini lemphakathini asikhulekeni baba thixo sicela ukubana izithelo zabantu bethu babe izithelo ezizihloniphayo zona labazali baze bahloniphe nawe lomphakathi ngojesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathini lokusasa sikusizwe kwamanje ezabatsha. Kweza bacha namhla sipoxa lo Thandi osebenza kwele South Africa. Thandi siyawamukela kuhlelo kunjani mama?
Baba jume kwele South Africa si right nje sihlezi kodwa akukho right futhi yakhona inzini.
Akusebenzekile.
Kuyasebenzeka dube khona lokhu nje abantu abaningi bayakhitshwa emsebenzini nje semsebenzini sokufuneka amaphepha esikhathi esiningi uma udinga umsebenzi njengathi uma singala maphepha sokuyahluka.
So wena kodumi njani konapho ngamaphepha?
Mina ngiyafuna babajuba ngila lutho nje ngabe lela kumsebenzi wakhona ngiyawuqala 2020 ndokwenzisebenza khona emakhishini.
Ye, so kunjani usebenza emakhishini?
Kuyasebenzela dube kodwa imali yakhona ayikho ayingezelelwa angifuna ukutshela amanga babaduba.
Akusitshele siuthi ungaliphuma lisiyatshona uyabusenzani vele emakhishini kona?
Yebo yithi azinathi umsebenzi wami unzima ma ungalasindi ngiyaklina kulezi nto lezi zabalungu ezilumayo anti uyazibona lezi zinto ezilumayo mina sengijayele ngiklina nje ngihlala lazo eyi-one yakhona vele singijayele singazi khona kunzima kakhulu babadube ma ungalasindi emakhitchini umsebenzi wasemakhitchini ayekulumeli.
So singathi-ke uyaklina okunye wenzani usichasele nje ujule kancane.
Mina just umsebenzi wami ngokuklina nje ngokufida izinye izinto zisambulunga ekuseni ma ngingena ngoba ngimthole sehambile kumele ngikline ngisifide ngivone ukuthi yonke into everything right.
So kodwa singathi amasenti kumi njani kodwa?
Hayi amasenti dube ngizwa ngikhala nje amasenti awekho babaduba sengikhuluma amanga.
Ye manje uzayenzani njengoba kukhanya kuhlupha kangaka?
Babaduba kunzima ayikho into ongayiyenza ngoba sembambelele khona ukuthi angeke ngize ngi-chance amasenti akule ngizothola lapho kunzima khona abazofuna izincwadi mina njengokuba ngingala zincwadi ngihlezi lapha kule South Africa ngihlezi ngiyokungiza emthethweni.
Ye kodwa ubona zani uzahlala kuze kuthini? Awufisi ukubuyela ekhaya?
Ngiyasisa babaduba ukuthi ma kungashintsha ekhaya ilizwe lethu ngabe right duba akusekho umuntu ofisa ukuhlala lapha akusekho duba especially amarenti asibulala kakhulu babaduba akusekho umuntu ofuna ukuhlala kule indawo.
Yes, siyawuzwa kakhulu Thandi. Phosa elokugcina khona.
Ya, mina jike into engayitshela uhulumende wethu ukuthi mani uyasintshela njenge-youth yaseZimbabwe ukuthi kube khona lokhana into yenza ilize litshintshe babadube into yokuqala sibe le mali yethu. Ayikho ukuthi ma sisekhaya sisebenzisa imali yamanye amazwe kubuhlungu kakhulu lokuduba.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke. Namhla-ke besixoxalo Thandi ukhona ngale-ke kule South Africa. Sibonge kakhulu Thandi ungathini lokusasa ma.
Okay, nami ngiyabonga babadube.
Le iStudio 7 esalasa eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
wezemidlalo selikhokhela ngemiklomelo esikhombisa phezu kwengalani yemiklomelo iqembu le-Islanders. Intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usibhala lolu daba.
Iqembu le-Islanders litshayele ngeziplatinum stars nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni ye-Baobab namhla emini ohlohlele iqembu lebhosongo linorth chikuwa, njalo limpumela itsho ukuba iqembu le-Islanders selinemiklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa 37, yikanti elenkezi lona kuyilo elihlezi endaweni yesibili engalaneni lilemiklomelo ngamashumi amathathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-Simbabwora ngasebata, iqembu le-Dynamos litshayele yada nge-5-1 ngase-Papa Fields, iqembu le-Triangle linqotshwe nge-2-0 le-Green Fuel ngase-Gipo, kuthe le-Rentals linqobele Capes United nge-2-1 nasemandaba. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo owadlalela iqembu leBulawayo Wanderers uBishop Moyo uzitshaya isifuba ngamadodana akhe alandele enyaweni lwakhe, agcina esedlalela amaqembu amakhulu kweleZimbabwe. Kubika njalo uJoseph Njanji.
UBishop Moyo ukhulele enjube koBulawayo lapho adlala khona ibhola labadlali abaludumo babalisa uRaman Gumbo noRichard Ndlovu. Ufunde eMthethe kanye leMpophoma lapho adlale khona nabanye abadlali abaludumo abagoqela uAlexander Maseko.
Ngiqedile lapho esikoleni ngadlalela iBulawayo Wanderers, dlala kwamaplane yathi uyaphila kuhlala eMpophoma East duze lami. The other people ndlayela kwibhora yiMajuda laboCharles Wadau, o-Eddie Zimunya, the captain, the late Noel Nyoni, labo Ronnie Maseko, o-Stanford Ntini, Elvis Chiweshe, labo nasidlalela kwibhora. I remember sengangisen-retirement ngihamba labo James Banda, samthatha sadlala sidizupho kathesi ZOC, labo lwe uwange Lazarus Mambopo, yakhumbula siyamthatha ewange ebuyezodlala, wadlala 1 game wahlangena ku-senior team, idlala kuhle kakhulu umfana lwakhe. With a lot of former good players kuBulawayo Wanderers, namely the Munsem brothers, for Victor or Peter Munsem. We formidable side sidlala ibhola elihle kakhulu elalibukwa iZimbabwe. Ukuthi singadlala amathima njengo-Islander, hhawu, babekholisa noma nje kwakulokuchokana in football vele abantu baphoxana phoxana.
Umoyo nguyise kaThabani wadlalela amaqembu abalisa ele-Highlanders kanye lele-Haumine kanye lamawele u-Elvis loKelvin, bona abadlalela iqembu le-Dynamos. Uthi laye ebutsheni bakhe wasala kancane ukuba adlalele iqembu le-Dimbare.
There's a time ukuthi ngahamba ngahlala eHarare sezama-Coasters, adlalele enye ithimu ukuthi ayi-Airport eku-Division 1. At that time I used to practice late Dynamo. Dynamo sadlala sulo Joshua. At one stage ngadlala ezengeza 3 and 4. They really wanted me to play for Dynamo. Kuyikuthi nje ngaleso sikhathi ngathi zizumsenze ku TV seze naya. Then amakhiwa ami lapho eBulawayo athi, "Hayi, you're not going back in eHarare simbuye eBulawayo." Mina I really wanted to play for iDynamo, but ngaleso sikhathi wangala mahle. Ah, ngacela ngasabuye leDynamo. Mina ngaphathiza leDynamo so Joshua okuda Muchemeyi, oShadrack Ngwenya, kuthe play for Dynamo vele mina. This simbuya ngapha because uphoreleni ngalawo mali asedlala lami khona uthanda ukuthi sikwazi ukuthi vela kuhola ku-Igris i-onwa ngomswada u-SK.
Umoyo uthi kuyamjabulisa ukuba amadodana akhe amfuzile njalo amabili ayenelise ukudlalela iqembu le-Dynamos yena angazange ayenelise ukulidlalela.
I'm happy ukuthi abafana badlala i-Dynamos today, but they are left footers like me and they play very well. I like the boys. I know they've played for FC Platinum for 7 years. Bakupo Chipa nomnye wayeZambia uKevin well kanye abantwana bafuze ubapha ngakubuye ngalelo hlozi. Ibhora vele it's in my blood, ngiyathanda kanye ibhora, ngiyathanda kakhulu ngenhliziyo yami kakhulu. Ubaba wami futhi wayelithanda ibhora, edlala itsholotsho.
Umoya uthi umehluko okhona ebholeni lakulezi nsuku lelakudala yikuba kulezi nsuku akusela abagadli ababukhali.
Ibhora lakudala lalikholisa isakulela kathesi. Mina kufa ngale ndlela, there's too much passing ku-18 area. Thina kusafika ku-20 meters sasichama shot, sasichaya sula mashot ayingena. I think if we can improve on that, there's too much passing in that box. And I remember a commentator here, Zambia, he said, in the box, you open fire. I think if we can improve on that, our football will go a long way.
Ngesikhathi esadlala umoyo ube ngumgadli, kodwa uthi ubesenelisa nokudlala lasemuva njengalokho usenza amadodana akhe angamawele u-Elvis loKelvin ngesikhathi besakhula. Ikanti uThabani yena ube ngumgadli odlale waze wadlala laselizweni laseCyprus. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Salibonani mahlaba ezulu, okhulumayo ngu-Black Tivos, eyomfana ophuma phansi elwagwele okonjobela isigaba. Igama elithi Black Tivos igama lomculo nje, kodwa elokuzalwa ngingu-Prosper mti ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalele uZulu kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi yini hayi kumbe kuwe mlaleli kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo kule ngoma ngisebenzisane uDJ Sly we True Tune Records isebenzisane uKrishi D kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi kona uma platforms na lipage le Facebook Black Tivos ya ngiyathulakala futhi kunjalo ngilapha eSouth Africa la engihlala khona ngisebenza kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe kumanje ngisabhizi ngelinye i-track nje elikhuluma ngamasiko ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumphakazi amasiko kasalandelwa so likhona lelinye i-track engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana namaculo abachiyachiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye abafuna ukungithola efonini bangangifonela kule number ethi 27 717 816308 +27 717 816308. Yabonga balaleli.
Pantini sikufisela inhlanhla jakalekhaya singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abantu enkayi izulu lomhlaba ngesikhathi ikhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende wakhe uza kuqula ezomnotho lokunye eZimbabwe engavotelwa nguzulu. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Siphuma lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Nilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.